mumwe watungamiri vadzidzi vakechiwe vanoti ratidziro iyi ndeyekuratidza kusafara kwavo nemari dzakakwidza dzekuita zvidzidzo zvinoratidza unyanzvi kana kuti mapractical kubhadhara mari yechikoro vari pakudzidza basa pamwe nemari dzekugara pachikoro dzakawandisa.
Ini semumwe wemastudents tiri kutsutsumwa nekudzingwa kwakaitwa mumwe wedu uyezve ndesecretary general watakasarudza pamaelections, saka zvaida kuratidzira zvataimutsigira takanga tatozoona kuti ndozvatinoda. Saka kudzingwa kwakaitwa hazvina kufara nazvo, uyezve isu ticharamba tichienderera mberi kusvika isusu taratidzira kodzero dzedu dzanzwikwa.
Vamugapu vanoti havasi kufara nekuti vaida kuita zviri pamutemo wenyika zvekubvira kodzero dzevadzidzi izvo zvakaita kuti varangwe.
Hongu, ndakasaspendwa musi wechishanu navice chancellor vakandipa tsamba yekuti ndichambomiswa gore. Ndakaronga kuratidzira mumastreets nenyaya yeattachment pafees, nenyaya yefees paattachment, nenyaya yemapractical fees dzakangokwidzwa tisina kuengejwa isusu sevatungamiri vevana vechikoro. Saka mhosva yangu ndeyekuti iwo uda kuti vanhu varatidzire vapinde newe mumastreets kuratidzira kutsutsumwa kwavo. Ndiri kuona kuti kodzero dzevanhu dziri kutyorwa. Great Zimbabwe University uye vice chancellor havakodzeri kuti vapihwe mubayiro yavari kupihwa yekuti university ndiyo inokunda mumaunivesities mumuzimbabwe, nekuti isu tiri kungocherechedza section 59 yenational constitution inotipa mvumo yekuratidzira kana tisina kugutsikana nezvinenge zvichiitika pamainstitution.
Asi vadzidzi vanoti havazotarisa mumwe wavo achimiswa dzidzo zvake nekudaro vari kuendesa chikoro ichi kumatare edzimhosva. Mumwe mudzidzi vakaita munyamuranga vanoti vave mudishi rekugadzira mapepa avo ekudare redzimhosva vachibatsirwa nesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights kuti mumwe wavo azose kuchikoro.
Isusu sevatungamiri vezvidzidzo takatoengeja malawyers eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Zvimwe kuti zvakatirwadza kuti mumwe wedu akadzingwa, saka izvezvizvi semuno mumasvingo zvamani haikoti takatotarisirawo kuti painenge ichiitwa ipapo tinenge tiripo then kuti mumwe wedu adzoke kuchikoro, nekuti zvaari kurwira ndo chaichiya zvatatakamusarudzira.
Vamugapi vakapuwa tsamba yekumiswa chikoro kwegore rose nemukuru wechikoro vice chancellor Professor Rungano Zobo musi wa1 Gunyana. Professor Zobo vati havakwanisi kutaura nestudio 7 nhasi panhare vachiti vari kugana. Asi vadzidzi ava vati vari kuendera mberi nechirongwa chekufamba munzvimbo dzinodzidzirwa dziri pakasiyana-siyana mudhorobha remasvingo vachikurudzira vadzidzi kuti vapinde mumugwagwa musi wa15 Gunyana. Vadzidzi vanoti chikoro chakawedzera mari idzi pasina kuwirana navo, uye vari kubvisa mari yekugara pachikoro asi vachishayiwa pekugara. Vanotiwo mari yechikoro yavanobhadhariswa inoita $550 emadhora yakawandisa. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.